Ini ndiri Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi. Chitatu chikumi 7, 2017. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri muSouth Africa zvogara zvichityira kuburiswa munyika iyi sezvo vamwe vanenge vaenda kunogadzirisa mapepa avo vari kunzi vari kusungwa vachibva vaburiswa munyika iyi. Mabishop musangano reCatholic Bishops Conference onyorera vaMugabe tsamba achivakurudzira kuremekedza bumbiro remitemo kuitira kuti sarudzo dziitwe munyika zviri pamutemo. Vanhu vomhanyira kuChirundu Border Post kunotenga mabond notes pamwe nemaUS dollars pamukoto uko ari kuwanikwa nyore. Vechidiki veZANU-PF nesangano reTajamuka vorodzerana makano zvichitevera mashoko eTajamuka ekuti nhengo dzayo dzicharatidzira zvinokonzera kugeda-geda kwemeno munyika mwedzi uno. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika kuSouth Africa uko vamwe vari muupoteri vanonzi vari kuburiswa munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai yamanisha mari kuti dzitifarire pafacebook page redu.